Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita3/2017 maakateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Munhu asati apoindwa unenge atombohudziwa kuti iyeya taakukupa nyembei sokutaura nokuindisa kwavakaita kuNational Sports Stadium sokuti kabhineti yandichafoma inenge iri kabhineti yavanhu iri kabhineti inoshanda. Saka ndofunga zviri pachena kuti mhomho yese yeZimbabwe iri kutarisira kuti makorokota aya achashanda samashandiro vanga vachiita kukomanda Africa. Plus ndofunga zvinhu zvinozikamwa kuti vamunangagwa ava ize nonon nokutaurwa kwavakaita mbavha dzese kuti ndokupai 3 months mudzose mari dzese.
Mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kutoresa mhiko makurukota avo mangwana.
Tinoziva hedu kuti 50-50 yakakanyorerwa mubindiro romuchemo inogona kuti nekei mazvokwadi kuita vatatu here vapatu paro 1-2-3 zvakangotiome hazvo.
Mapato anopikisa anoti haasi kufara neuwandu hwevanhukadzi vari kutarisirwa kutora mhiko yekuva mudare remakurukota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kutoresa mhiko makurukota avo avakadoma svondo rapera kunyange hazvo paine maonero akasiyana-siyana pamusoro pedare ramakurukota iri. Vamwe vane maonero ekuti makurukota aya vanhu vakaratidza kukundikana kwavo kare sezvo vakashanda muhurumende yevaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iyo yakatadza kugadzirisa upfumi hwenyika. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira churumhanzu vanoti vanhu ngavarege kukasika kumedza kutsenga kuchada sezvo vamunangagwa vatangotanga basa vasatoratidza nyika zvavakafumbata. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kondemiri weStudio 7 navachurumhanzu.
Ndo zvinotauraka kuti new era yava kuitika. Vamunangagwa ndo vatangisa kuitisa mhiko idzi kumakorokota avachange vachishanda navo. Asi katisakanganwa kuti munhu asati apoindwa unenge atomboudziwa kuti iyeya taakukupa nyembe idzi sokutaura nokuindisa kwavakaita kuNational Sports Stadium sokuti kabhineti yandichafoma inenge iri kabhineti yavanhu iri kabhineti inoshanda. Saka ndofunga zviri pachena kuti mhomho yese yeZimbabwe iri kutarisira kuti makorokota aya achashanda samashandiro vanga vachiita kukomanda Agriculture. Plus ndofunga zvinhu zvinozikamwa kuti vamunangagwa ava ize nonon nokutaurwa kwavakaita mbavha dzese kuti ndokupai 3 months mudzose mari dzedu.
Vamwe vari kuti vakanga vatotanga nekuita mhosho pavakanga vadoma makurukota vasiri nhengo dzedare reparamende. Munoti nechiitiko icho tichiona kuti vakabvisa havo vamwe asi kunonzi huwandu hwasara huchakakura.
I don't think iishu yokuti vanhu vangashaya hope nenyaya yekuti vawandisa nenyaya yekuti vashoma. But so munhu remember havagoni kunge vachishanda vari voga. mosho inogona kuitika apo napapo patika aizivi zvinhu zvatinga pendedza kuti no izvi zvazoitigwei hei vatanga vakadai vakatanga vakadai I don't think it's an issue ngatitarisirei kuti hurumende kabhineti yacho ichange ichipa mhiko mune remangwana vachashanda sei ndomavanora ndinoita
kuyewo vamwe vachirumanzi vari kuti zvinova munangagwa chii chavasiyana navamugabe nekuti inoona kuti makurukota aingoshanda navamugabe achinzi nevamwe ari kukundikana ndiwo havangodzosa imi munotiwo
hapana munhu akamboona record book ravamugabe kuti makurukota avo anogona papi napapi saka izvozvo zvokuti uyu akazodai akazodai hatina umbovo huripo kana kuti vanhu vanotsoropodza ivo vano umbovo hwokuti uyu mini takambozodai akadai tepaiswa zvii vavatingabvunza neyo kano vaida kuti ani aiswe
tisati tanzwa vatevedzeri vavo vava munangagwa zvii zvamungatarisira zvingazobuda kukongresi yebato
ndizvozvo inga magona wani utungamiri hwezanupf hunobuda mukongresi ivo vamunangagwa kunge vava purezidendi izvino vakatevedzera mutemo kana kuti constitution yezanupf saka constitution yezanupf ndo inotevedzerwa vavona vamunangagwa kuti maprovinces ese asarudza nhego dzipi nedzipi central committee nezvimwe zvakadero ndiye vane simba paconstitution yezanupf kuti vachadoma ani nani nani kuti ave mutevedzeri wavo saka izvozvo tisakurumidza kudini kumenya kutsenga kuchiripo ngatimirei kongresi itike and then vanhu tozoona kuti asarudzwa ndiani
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira churumanzu vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 vari muHarare Mamwe masangano anomirira vanhu vakaremara anoti ari kutambira nemufaro kudomwa kwava Joshua Malinga sachipanga mazano chavamunangagwa panyaya dzevakaremara vachiti vanovimba kuti izvi zvichabatsira kugadzirisa matambudziko avanosangana nawo zuva nezuva Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera
Munyori wesangano reLawyers with Disabilities Association of Zimbabwe vaAbraham Mateta vanoti vamalinga munhu agara achirwira kodzero dzevakaremara kwenguva yakareba uye vanotarisira kuti vachaita basa ravo nemazvo muhurumende vati zvinofadza kuti vamunangagwa vakadoma munhu akaremara pachinzvimbo ichi vachiti izvi zvinobatsira chose nekuti vanonzwisisa zvinonetsa vanhu vakaremara munyika vamateta vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti kudomwa kwavamalinga kuchaitawo kuti vanhu vakaremara munyika vafarire kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika
tinoda kuti titi tigare tatochenjedza vamalinga kuti hazvina kukwana kuti vasarudzwa chete asi tisingazooni chinozobatsira munhu akaremara ari kwachikwira ndaombera kuguruve kana kwagadzira daufe kucholocho tinenge chitarisira kuti kusarudzwa kwavaita ngazviite kuti munhu akaremarawo ari mustreet abatsirikane
vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti vamalinga vachashanda nesimba kuona kuti mutemo wedisabled persons act watevedzwa pamwe nekuona kuti padomwa mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvevashandi nekuchengetedzwa kwakanaka kwevanhu
nyaya yanga ichitoitika ndekuti nyaya dzevakaremara dzanga dzichikundikana nekuti panga pasina chikamu muministry changa chakachinzi ndechevakaremara kwanga kuchingoappointwa board asi board iri ranga risina secretariat nekuti hakuna director saka nyaya dzadzichizoendeswa kudepartment resocial services rinove rakatowandirwawo nedzimwe nyaya dzemadestitute mastreet kids jembere chichichi
mukuru wesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti vanovimba kuti kudomwa kwavamalinga kuchaunza shanduko vachiti kunyange hazvo hurumende yavamugabe yaive nana chipanga mazano panyaya dzevakaremara hapana chakabuda panguva yeutongo hwavo
isu zvatinoda kuona ndo zvandataura kuti tinoda kuona shanduko mumaonerwo anoita disability nehurumende saka tinotarisira kuti vamunangagwa semunhu mutsva tichavapawo mukana nemunhu wavauya naye vamalinga vamalinga nyaya idzi inyaya dzatagara tichitaura nawo kunyange vavo vanga vari kukoko kubatira vata zanupf inyaya dzataa tichitaura zvatinoimba ikozvino vachazoita mukana wekuti vachikwanisa kuti dzinge zvichi
Vamalinga, munyura anona nezvakare mara mupolitburo yebato rezano PF, uye munhu aneruzivo rwakadzama panyaya dzivakare mara vanhu vakare mara munyika, vanochema chema kuti vanotarisirwa pasi, uye hurumende haisi kushanda nesimba kuvasimudzira pamwe nekuvapa mukana sevamwewo vanhu. Bumbiro remutemo wenyika rinopa zvigaro zviviri muparamende kune vanhu vakare mara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapato anopikisa anoti haana kushamiswa neuwandu hwevanhukadzi vari kutarisirwa kutora mhiko yekuva mudare remakurukota. Sachigaro mubato rePeople's Democratic Party, amai Lucia Mativenga vaudza Radio Towe Studio 7 kuti hapana mutsauko pamaitiro avamunangagwa nezvaitwa navamugabe muhurumende yavo.
Zvinotisuwisa zvikuru samadzimai kuti guyo kwatinogara tichingoimba, ngokuti madzimai ari kutaririra zvikuru panyaya dzezvematongerwo enyika. Icho kwadisaicho zvabva zvaratidza pachena kuti redurei idambudziko chairo nyaya yamadzimai kuti aonekere vachiwanikwa vari mumunyaya dzezvematongerwo enyika.
Imi semadzimai muri kugadzirisa sei dambudziko iri?
Ndinoedzanota tinogona napo kuti tikurudzira madzimai tisangowanikwa agoungamira vatungamiri kumarali chete. Tinofanirawo kuti tiise mazita edu panenge pachidiwa anonzi makandidheti kana kukwikwidza zvigaro. Tiwanisewo tiisa mazita edu ipapo kuitira kuti tisangowana vavhoti chete, asi tikwanisewo kuvhotesa.
Imi semadzimai manga muchitarisira kuti pange paine madzimai mangani mudare remakurukota ravamunangagwa iri?
Tinoziva hedu kuti 50-50 yakakanyorerwa mubindiro romutemo inogona kuti netsei. Pazvokwadi kuita vatatu here? Vatatu chaiwo 1-2-3 zvakangoti ome yazvo.
Ko, padanho rakatorwa navamunangagwa iri rekudoma makurukota emumatunhu bumbiro remutemo richivapa masimba ekuti vasaite sezvavakaita izvozvizvi, imi munoti kudii nazvo?
Izvi munotoshamisisaka kuti ndiko kunonzi kushandikira kupfeka. Pane vanhu vakasarudzwa pasarudza 2013 vanofanira kunge vari mumaprovincial council akatonyeugwa mubumbiro romutemo, asi vanhu vavo vakangohwina maelection 2013 manhasi vakangogara. Asi toona pachitoedzwa zvigaro vanhu vasina kudomwa nebumbiro romutemo. Tinoti ngavaimplimente kana kuti ngavadzadzikise kuti avo vakakwitidza pasarudzo dzakapfuura vachiti vanda kumirira matunhu maprovincial council ngavagadze pazvigaro zvavo.
Imi muri kuona kuti vamunangagwa vari kutyora bumbiro remutemo zvimwe chetezvo zvaitwa navamugabe. Imi vemapato anopikisa muri kuitei kuti mugadzirise dambudziko rakatarisana nenyika iyi?
Chokutanga, kana pane munhu angachitarisira kuti zvichashanduka, ivo vamunangagwa vachingobva kupati iyoyo vatogara tichidzisana nayo kuti haisi kuchengetedza zviri mubumbiro romutemo, vaitova kutotarisira mashura. Isu tinongogara tichiziva kuti ndo maitiro chiri ino muri iyo wayo haibviri kuchinja. Ndomagariro okugara vachivhuna bumbiro remutemo ini zvangu pachangu hazvitombondishamisi.
Mungangoramba makangotarisa here pasina chinenge chichiitwa? Nekuti izvo pasvika nyika pakuda kuti paonekwe vamwe vanhu vachitora matanho kuitira kuti nyaya yebumbiro remutemo iri riremekedzwe nekutevedzwa.
Ndosaka muchiona tichimiramira kudai, ndakuudzai kuti ndiri kubhuriwayo izvozvi. Dzimwe tenderedzo zoro rangu dzakagara pamuhuri navazukuru. Isu tiri kuno kuopozisheni tichinaira kurwisa kuti titore chidanho chekuti titungamire tigokuta zvakaorana zvakafanirwa kuti zviitiwe. Ndobasa redu seopozisheni, kwete kungobata mus
tabata vechidiki kuti tinzwewo zvinofungwa nevechidiki. Totanga nekunzwa ndomuronga Ishe Ungwe.
Hicho chidiki tikutarisira mabasa. Kidai vakireta mabasa, tikwanise kuona zvingatiriritira. Mabasa asiwanika kuzvinge zvibhozi hakuna mari. Saka makambani akawanda akavhara.
Saka muri kurarama sei mazuva ano aya?
Mazuva ano aya tikurarama nekutengesa mutauni. Unokwanisa kutengesa ungava muriwo. Asiti mari yacho haisikuwanika.
Kwakamirawo sei kumberengwa?
Ndengwa kumusha ndio kunenge kune nhamo yakati wandei. Nekuti zvinhu hazvisi kunyatso kusvika. Ndangoti transport inoti nechei nekuti rodhi dzacho dzakaipa. Saka tanga tichitiwo sezvo paaneyo hurumende itsva inokwanisawo kuisa kana tara kana kugreda.
Saka mune vimbo yakadini kuti president Batsvava nehurumende yavo vangapindura zvinhu zvikafamba nenzira iri nani?
Iko zvinezvi tiri kuona kuti zvinenge zvanani nekuti mabhengi mamwe yote akunzwa kuti akwanisa kuwanikwa maus dollars.
Kana ndikati mashoko enyu ndimasvitse kuna president, ndoti matichinyi?
Tinokumbira kuti vakwanise kumudza ikonomi, vakwanise kuwana mari muZimbabwe, uyezve vakwanise kutivhurira makambani.
Regai tinzwewo kubva kuna Alima Shumba.
Kunoku ndiri kuticha. Kuuya kwendakaita kunoku inyaya yekuti zvinhu zvanga zvaoma zvisingaiti.
Ko kana mabasa akatanga kuwanika kumusha, munokwanisa kudzokera kumusha here kana kuti ikoko kwatova sokumusha zvekare?
Angonzi zvinhu zvanaka zvese, tino hapana munhu anoda kugara musango. Kumusha nyika yedu tinoida. Chakati dzinga kufi kusaida nyika yedu, asi takadzingwa nenyaya yekuti zvinhu zvazvaoma. Saka ndingafara chaizvo zvinhu zvikagadzirisika.
Kana ndikati ndipe meseji ya president, mungati chii kuna president?
Mwoyo yedu, inini mwoyo wangu hangu uri kurwadza kuti zvitenge takatarisirwa kuti ndo zvichava zvinoitwa. Hatisi kumbozwa kuti tingati tingatsanangurirwa. Hode kwacho zvinozvidzira kuti ndiona nenavo ndichivabvunza kuti ko isusu upenyu hwedu vamwe vese takazotambura tikadai, asi pamazera edu isusu vamwe taitoonawo makomurezi kaisu tichitombotumiwawo nesaga. Asi zvetaitarisira kuti tichazofara tese, ndongoona sokuti president ndo vanga vakuzvifarira nemhuri yavo isusu tichitambura.
Uyo ange ari Ali Mashumba, manzwa awo zvekare kubva kuna ndomuonga Ishe Ungwe.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Regai timboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitudza zvakaitika kuZimbabwe Embassy muWashington DC.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, izvo zvinogaro wanikwa zviri panze pemuzinda weZimbabwe uri muWashington DC, zvichiratidzira munguva yapfuura vachiti ivo vanga vasiri kufarira hurumende yava Mugabe nezuro vakabatana nevashandi vepamuzinda weZimbabwe uri muWashington, vachifara ivo nezvakaitika kumusha apo takaona mauto achitora masimba kubva kune hurumende yava Mugabe. Pakave nekudya minamato kutamba nekuyanana kwezvizvarwa izvi imomo mumuzinda weZimbabwe. Regai timboenda kune vamwe vanga vari pachiitiko ichi tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndinonzi Tande, tiri kufana shiri muno muDC. Tiri kufara kuti Zimbabwe finally vanhu vabatana vaita one voice. Ngatibatanei tifambe nebhora guys, because zvinhu zvazvaoma muZimbabwe bye zvazvaoma, ndidi kukunyeperai. And it's good to see a new dawn, kuona kuti tiri kubatana seva na vechidiki. Zvinhu zvairwadza guys, muchiri kurangarira 2007 bye vaienda ku South vanoziva vanonyatsoziva kuti taiuya nemabhero tichiuya nechikafu mumachangani bag tichirara paborder. Nhasi tiri muno muembassy, hakuna kuti MDC, hakuna kuti ZANU-PF, hakuna kuti tiri vana vakasiyana vanobva from different places. Tese tiri kufara panzvimbo tiri one. I'm disappointed, in all honesty, kuti cabinet haina vakadzi. So tashiita hope kuti pachaita vakadzi vakati one day vanomirira vana vechisikana.
Ndine engineer Bamu, company inonzi PCB International iri kuno Washington DC. Asi zvakare ndiri ni vice chairman we Zimbabwe Diaspora Network North America. Iri isangano remaZimbabweans vari kuno North America vanoedza kuti tikuridzire zvekuita mabusiness kumusha.
Kovabva mupane vamwe vari kushushikana necabinet yatiri kuona yakadongwa navamunangagwa. Imi sevanhu vari kuno kudiaspora vanomirira vari muno mudiaspora, muri kuona seizvi?
Cabinet iriko yakaapoindwa nezvinodikanwa nebumbiro remutemo yedu, constitution yedu yeZimbabwe. Pari zvino zvinhu zviri kuitwa nemaererano nemutemo wedu weZimbabwe. Saka ngativapei mukana vamunangagwa vaifambise basa sekufakwanisa kwavanogona kuita. Maziso ese akatarisa pavari izvi. Saka zvingandishamisa kuti vangaregedze kuita zviri kudikanwa nevanhu.
Ndonzi Ana Rukambe, tiri kufara tiri muno muembassy. Nguva yese paitaurwa ndairamba kutaura zita rangu. Asi nekuda kwokuti taitya kuti nemhuri yangu iriko kumusha inopinda dambudziko. Asi iko zvinezvi tasununguka taakutaura madire. Ruda kutenda vachiwenga basa ramakaita, makaita basa guru rekusunungura. Ndimi Mozisi akatumwa naMwari kunosunungura vana veZimbabwe. Tinokutendai nemauto enyu, tinokutendai vamunangagwa, batai basa iro musingatye kuti kunoyachi kana kunoyachi. Tiri kutenda zvikuru kuti nyika yedu yasununguka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vedzisvondo vanoti zvingabatsira chose kana vakuru vakuru vehurumende vakapota vachibvunzavo vemachechi zvingaitwe munyika kuitira kuti muve nerunyararo. Mufundisi Leve Kadenge veUnited Theological College muHarare vanoti zvinofadza chose kuti hurumende haina kudoma gurukota rinoona nezvezvitendero, nekuti chechi inoda kusiyiwa iri yega ichiita basa rayo zvisina hurumende mukati.
Ini ndaifunga kuti chechi yaaprocha nehurumende vachibvunzawo kwete kungoita zvavo zvavanongoita izvi nekungopanana zvigaro vachingodoma mazita. Tinofara zvedu kuti rimwe zita reeducation adokora rakabva, vanhu vari kufara kwazvo kudokora wakabva. Izvozvo zvinofadza izvozvo kana vanhu vachiteerera hurumende ichiteerera vanhu. Saka ni tinongoona kuti kune zvinhu zvinotsutsa nezvinhu zvinofadza zvikuru kana hurumende yateerera kudai. Asi hazvikwani ipapo, tinodawo kuti vanhu vange vachinyanya kuteererwa nguva yese pane madambudziko avo.
Pane zviri kuitika zvese izvi, munoona sekuti machechi angabatsirawo here?
Angabatsirawo asiri avhundwaka. Vakaitwa pamwe chete da kubvunza gwara zvingade vanhu. Ini ndaizoonawo zviri zvinhu zvinobata, asi zvinoizvi hatisi kumboona kana pfundiso yacho, nokuti hapana munhu ari kumbofundwa zvake.
Pamakurukota akadomwa ese hatina kunzwa nezvegurukota rinoonawo nezvechitendero, munozviona sei?
kutore zvitendero isisu vemachecha hatiri isu nokuti tinoriechi iyoro gurukota iroro ndo rinozotivhiringa rakuda kupedza zvimwe zvinhu nokubvisa zvimwe zvinhu ngakungofara pasina tongomira takadaro isinozvimirira tega hatiri kumirirwa nemunhu anonziye uyo asarudzwa kunzi amirire mutendero handifunge kuti ndo maonero edu iwayo
ndanga ndabvunza nokuti mati imimi makamirira kubvunzwa kana kukumbirwa saka ndanichiti kuda kana paine gurukota rinoona nezvereligious affairs munogona kuwana mukana wokutaurirana zvamunenge muchifunga kubva kumativi ese zvino kana pasina izvozvo muchida kumira muri mega muchashanda sei nehurumende muzvinhu zvinobata vanhu vechitendero zvakasiyana siyana
zviripoto zvokuti iyo hurumende inoziva kune vanhu saka inofanirwa kuvateera ichinovabvunza kwete kuti vakamirirwa asi kuti vari kuda kubvunza vachida kuti vanhu vari kuti kudini asi kana zvazvo kuita ari minista chaiye kana wokumirira religious affairs ipapo tinopatya pangaitwe zvapasi hapana kunyanyomira zvakanaka nokuti vanhu vanenge vakuona kunge zvinhu zviri kutungamirirwa nehurumende zvemachechi ngavazvisiye zvakadaro
saka machechi nevakuru vakaita semi muchashanda sei muchabatsira sei hurumende mune zvese zviri kuitika izvi
vehurumende ngavauye kuchechi kune masangano emachechi akasiyana siyana vanofanirwa kuita homework yavo votsvaga vonobvunzurura kuti vanotungamirira machechi ndevati kana vachida kunzwa zvinhu isi tinovaudza nokuti isi takangomirira bedi kwete kuti isisu tive nedhipatimendi redu remuhurumende
munofunga kuti machechi anokwanisa here kusapindira munyaya dzematongero enyika
machechi anopindira anopindira akatopindira nechakare saka ndosaka tichida independence yedu tisingati kumboiswa padhuze kana kusvitswa padyo pedyo nokuti hatisi kuda masevha tiri kungoda vanhu kuti vachengetedze zvakanaka kwete kuti vaitirwe masevha ekuti vapuwa minista
avo vange vari Reverend Leve Katenge vepaUnited Theological College vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Mumaoko ake zvobvasa masimba.
Upenyu hwedu huri.
Mumaoko ake zvobvasa masimba.
Mari baba
tibatidze.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutoresa mhiko makurukota avo mangwana. Mapato anopikisa anoti haasi kufara neuwandu hwevanhukadzi vari kutarisirwa kutora mhiko yokuva mudare remakurukota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvekare mangwana mangwanani na 6 makuseni. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio at studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.